Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 27, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo. Chikumbiro ichi chairaswa nedare.
Vaimbova mumiriri wezengeza West muparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change waJob Scala vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa nedare. Musangano wepagore weZANU PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi, vamwe vatapi kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau. Apo wandu wevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zvehutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change waJob Scala vacharamba vari mujeri rekuchikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe yarambwa kutambirwa nemutongi wedare raMajistrate muHarare. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati vaSkala vanofanira kutsanangura pamberi pedare kuti vaireve ine mashoko avanonzi vakataura ayo anonzi nedare akakonzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza zvichitevera kupondwa kwaMuzvare Mo Blessing Ali vaive vebato reTriple C gore rakapera. VaSkala vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vari pamwe navaGodfrey Stole vanova zvakare nhengo yeTriple C vachimirira chitungwiza North muparamende. Rimwe remagweta avaSkala navaStole vaJeremiah Bhamu vati vaviri ava vanzi vadzoke zvakare mudare redzimhosva musi wa20 mbudzi.
Tanga taenda kudare kuti tinonzwa kugurwa kwenyaya yavo yechikumbiro chatanga taisa chekuti vasaiswe kuti vanopa uchapupu hwavo nekuda kwekuti hapana umbo waiswa pamberi pedare unotaridza kuti vane mhosva yavakapara. Chikumbiro ichi chairaswa nedare. Dare rikati vaSkala navaStole vanofanira kuzvipindurira voga pane dzimwe nyaya dzavainenerwa.
Vabhamu vati ivo mutemo hausi kutevedzerwa pamatongero ari kuitwa nyaya yavaSkala navaStole izvo zvoita kuti nyaya yavo irambe ichitora nguva yakareba iri kumatare.
Tariro yedu ndeyekuti vanosunungurwa, asi zvatiri kuona ndezvekuti kutongwa kuritwa nyaya dzavo hakusi kufamba negwara chairo remutemo. Dai gwara remutemo raitevedzerwa vangadai vakasunungurwa vakabva muhusungwa kare kare.
Imwe nhengo yeTriple C Muzvare Ellen Shiriyedenga vati ivo magariro aita vaSkala mujere anoratidza kuti nyika ino iri kutongwa neutongi husina hanya uye huzere neugwara.
Zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuratidza kuti tiri kutongwa nevanhu vane utsinye, tiri kutongwa nevanhu vari kutya. Apa tiri kuona kuti babaSkala vati vane gore vari musungwa, mhosva yacho haisi kubuda pachena ende trial yacho haisi kuratidza kuti iri kuenda kupi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamashoko amuzvare Shiriyedenga. Mutauriri weZANU PF vaChris Muchangwa varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vakati gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe ndivo chete vanotaura nezvenyaya dziri kumatare. Hatinawo kukwanisa kubata vaziyambe. Asi nyanzvi yezvematongerwo enyika uye varichipanga mazano musangano reZimbabwe Democracy Institute vavegezela gumbo. Vati hurumende inotya kuti vasikala vakaburiswa mujere vanogona kukonzeresa kuratidza kukuru munyika.
Ndiruti ya jobs kala inyaya matongo ezvematongerwo enyika power ra jobs kala ni politics zake ze resistances ziri a bit violent zvinodiwa muZimbabwe kana pakadai. Saka mukamuridiza panguva ino yatiri vanhu vachitambura vachileka leadership inoresponda anogona kuita a very serious threat kuvatungamiri varipo izvezvi. Because vatungamiri vanoda opposition iya iri docile inoverenga matsamba ichiposta patwitter. Maye jobs kala ane street politics.
Vasikala avo vakasungwa gore rapera musi wa14 Chikumi vasvitsa mazuva mazana mashanu vari mujeri. Nyaya yavo isati yatongwa zvichireva kuti vatodarika gore rimwe chete vari mujeri. Vasitole vavakasungwa pamwe navo vakabudiswa mujere gore rapera mumwedzi wambudzi mushure mekunge vabvumidzwa kubvisa mari yechibatiso. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Musangano wepagore wezano PF wechimakumi maviri kana kuti 20th National People's Conference watanga mugweru nhasi. Vamwe vatapi venhau kusanganisira veStudio 7 vachinyimwa magwaro ekuti vakwanise kutapa nhau pamusangano uyu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu, mutungamiri wezano PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati ivhune kurima zvicharamba zviri musimboti wehupfumi hwenyika uye nzira yekuwedzera nayo budiriro mudzimba pamwe nekuwanisa nyika chikafu chinoikwanira. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakaunza chirongwa chepfumvudza icho vati chiri kubatsira zvakanyanya mukuwanisa nyika chikafu. Zvisinei nekuti Studio 7 yaive yanyora tsamba yekukumbira kubvumidzwa kuita basa pamusangano uyu pamwe nekuti mushandi mukuru muhofisi yekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF Vafarai Marapira vaive vati vaona tsamba iyi. Mazita evatapi venhau veStudio 7 ange asipo pane avo vakanzi vachakwanisa kutapa nhau pamusangano uyu, izvo zvaita kuti vatadze kupinda mumusangano uyu kuti vaite basa. Asi vamarapira vaudza Studio 7 kuti havazi kuziva kuti chii chakatora nzvimbo sezvo vasiri ivo vanozopasisa mazita. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwane vati kunyange hazvo musangano uyu uri wenhengo dzezano PF bato iri ndiro riri kutonga munyika, saka zvakakosha kuti ritungamire nemuenzaniso wakanaka wekubvumidza vatori venhau kuti vaite basa ravo zvisinei kuti vanobva mumba mani.
Tinokudza chose kuti ivo sebato vakazvimirira vanogona kusarudza vari kuda kutanga chiuya. Asi chinopa kuti tive nenyunyuto huru ndechekuti pane rusarura ruri kuitika. Kune vamwe vatori venhau vabvumirwa kuti vange vachipinda mumusangano webato rezano PF. Koita vamwe vatori venhau vadziviswa kupinda mumusangano iwoyo. Izvozvo zvinoita kuti tione kuti pane rusarura.
Vamwe vevatapi venhau varambidzwawo kupinda mumusangano uyu vanosanganisira verimwe bepa nhau remugweru Remira, mutori wenhau mukuru uye ari nhengo yebhodhi resangano revoluntary media council of Zimbabwe Tafuma Machakaere, atiwo zvinobuda pamusangano wakadai zvakakosha kuti zvizivikanwe nekuti zvinobata veruzhinji sezvo zano PF riri iro bato riri kutonga.
Misangano mihombe yakaita fanika zano PF conference musangano bato riri kutonga unopinza pfungwa dzinofamba nadzo hurumende. Saka tinenge tichida kuti matapi venhau wese wange varipo vachiona zvinhu pachena sematauriro avanoita. Chinyi chinohwandiswa imwe mukati imomo? Toda kuti zvinhu zvese zvibude pachena. Ndo zvinoita kuti pacreatwe fake news nekuti vanhu vari kurambidzwa kuti vaone chokwadi chiri kuitika.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekudzivirira kupokana pamwe nebudiriro vaArthur Chikerema vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kuita mabasa avo pasina kumbunyikidzwa kana kuvhiringidzwa.
We have said Zimbabwe is a young fledging democracy. Tichireva kuti the freedom of expression inofanirwa kunge isingaitwa hindered, because at the end of the day vanhu vazvikuru vari kumaruwa vanowana umbowo huzere maringe nezvinoitika munyika zvichiburikidza nevapepeti venhau ivava vakafanana na the Voice of America.
Pave nenguva vemasangano anomirira vatapi venhau vachichema-chema nemaitiro emapato ezvematongerwo enyika kunyanya zano PF ekurambidza vamwe vatori venhau kupinda mumisangano yavo. Pamusangano wavakaita neatapiwe nawo munguva pfupi yapfuura, mumwe wevakuru vakuru vezanupf vaobert mupofu vakati vanoshanda nevatori venhau vose zvisinei kuti vanoshanda kupi, asi vamwe vanoti izvi kungotaura chete sezvo vamwe vatapiwe nawo vachisimborambidzwa pamisangano yebato iri. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchikwira. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti dai chirwere ichi chatarwa sedambudziko renyika yese uyewo kuti nyaya dzekuwaniswa kwemvura yakachena dzagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti nezuro wakare chete vanhu makumi nomwe nemumwe 71 vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vakabatwa nechirwere chekorera ichi munyika yose, uye munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti akashaya nekuda kwechirwere ichi. Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita Irusike vati nekuda kwokuti chirwere ichi chiri kuramba chichinetsa, zviri nani hurumende itare kolera sedambudziko renyika, vachiti hazvifanirwi kumirirwa kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa neupenyu kuchirwere chinorapika.
Hurumende ikadeclare national disaster, zvoreva kuti vamwe vatsigiri vanoita mabasa ezveutano vanga vari madhona, vanga vari maNGO, macivil society kana veprivate sector vanopindira kuitira kubatsira hurumende.
Varusike vati dambudziko guru nderekuti matambudziko anokonzera chirwere ichi haasi kugadziriswa.
Tikatarisa muno mumadhorobha vanhu vachine dambudziko remvura, marara haasi kutakurwa, masuweji ari kuti akaputika ari kutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare, Dr Michael Vere, vati kunyange mudunhu reHarare huwandu hwevari kubatwa nekorera huri kukwira.
Ende maarea dharinya kwafeta ndiwa yaya takara tichingoita maproblems ekorera kuglenview, Budiriro, Glenora, but we also have maarea dzakaita kunga Southly Park, Stone Ridge, then Hopley, where we have also seen my cases in Harare.
Vavere vati
takaiko zvese zvinongoti munhu weita nemanyoka ngawe timuone timuteste kuti haiti korera here, nekuti munhu korera inongotaridza nekuti munhu anotanga kuchaya nekuruta, ende izvi zvinogona kuita nguva diki diki chaiyo achichaya nekuruta ozoguma atopera mvura mumwere make.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vanga vasingadaviri nharembozha yavo pataedza kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vachitaura pavakashanyira nzvimbo yeBuera mudunhu reManicaland uko kwakaputikawo chirwere ichi, vakati hurumende iri kuita chipatapata mukuchera zvibhorani kuti vanhu vawane mvura yakachena. VaMombeshora vakati huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi kuBuera huri kuramba huchikwira, vachiti dambudziko yemvura yakachena isiri kuwanikwa.
Vanhu vazhinji vari muzvipatara mune korera havana mvura yakachena yekunwa.
Kusvika nezuro, bazi rezveutano rinoti vanhu 121 vaive muzvipatara zvakasiyana-siyana nekuda kwechirwere chekorera. Bazi iri rinotiwo vanhu 550,551 vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuongororwa. Vanhu 37 vanonzi vakafa nechirwere ichi, asi bazi rinofungidzira kuti huwandu hwevafa nechirwere ichi nyika yose izana nemakumi maviri. Muna 2008 kusvika 2009 chirwere ichi chinonzi chakauraya vanhu vanosvika 400 munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hondo yeIsrael neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo yapinda musvondo rechitatu, vana chiremba vemuGaza vachizivisa kuti zvipatara zvizhinji hazvisisina zvikwanisiro zvakadai semishonga. Mauto eIsrael azivisa kuti ambopinda muGaza kechipiri umwe arwisa Hamas asati adzokera kunyika kwavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau muWashington vati kunyange hazvo nyika yavo iri kutsigira Israel muhondo iyi, zvakakosha kuti upenyu hwevanhu vemupalestine vasiri kurwa muhondo iyi uchengetedzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga avari muNorth Carolina muno muAmerica.
Hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzeresa kuti macivilians ange ari panguva yakaoma. Hondo iyi yaitika for a couple of weeks. Kune vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu uyezve kune nyaya yemahostages. Koita zvekuti zvipatara hazvisi kunyatsa kushanda nenyaya yekuti hakuna mishonga, zvimwe zvipatara zvakabhombwa.
Zvii zvamungakurudzirawo imi savana chiremba kana vanhu vasangana nedambudziko rakadai?
Chatingakurudzira ndechekuti runyararo. Saka tinokurudzira kuti iwayave Hamas neIsrael dei vawana kutaurirana kuti hondo ipere, nekuti upenyu huri kurasika uye vanhu vari kukuvara nezvimwe zvakawanda zviri kushungurudza vanhu. Zvatingakurudzira ndezvekuti veruzhinji pasi rese deno takurudzira kuti kuve nerunyararo uyezve vanokwanisa kubatsira in terms of kuti mishonga iwanikwe, chikafu chiwanikwe, mvura yakachena iwanikwe, zvinge zvichiitwa vana United Nations vange vachipindira vachiitawo kuti humanitarian assistance isvike kwese ikoko.
Munoona zvichizokwanisika here kuti pave nerunyararo?
Tinoona zvichiitika Marvelous pamusana pekuti ndonzira inofanira kuteverwa, nokuti tinoziva kuti vekuIsrael vari kuti ivo makatanga hondo iyi. Asi kuti hondo ipere inotoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Vekugaza ivowo vazhinji vacho macivilians asinei asina kutanga hondo iyi. KuIsrael macivilians wari kushungurudzika. Saka chandinoona ndicho kuti pasi rese zvienderana nana United States nedzimwe nyika vanoda kuti kukurumidze kuva nerunyaro. Asi chandinoona ndechekuti vanoda yatingati iyo thing solution. Tinonzwa vachitaura nenyaya ye-two-state solution kuti vekugaza vagare murunyararo, veIsrael vagare murunyararo. Saka kuti tisvike padanho iroro zvinotoita kuti vanhu vese vagare pasi vaone kuti macivilians ari protected and awana chikafu, awana mvura, awana mishonga, vaya vanenge vakuvara vokurumidza kuwana rubatsiro.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari chiremba mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Banga repasi rose reWorld Bank razivisa kuti bhodhi raro rapasisa chikwereti chebhiriyoni rimwe chete remadhora kubatsira nyika yeSouth Africa kugadzirisa bandiko rayo remagetsi. South Africa iri kunetsekana zvikuru nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko kuri kutadzisa kukura kweupfumi hwenyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatumira shoko kuIran nezuro vachiyambira kuti America inodzosera kana mauto ayo ari mudunhu reMiddle East akaramba achirwiswa. Muzinda wemauto eAmerica wePentagon wakazivisa nezuro kuti mauto eAmerica arwiswa kangangosvika kagumi nembiri kana kuti 12 muIraq nekanokwana kana muSyria, musvondo radarika nezvikwata zvinotyidzana neIran. Vamwe vagari vemumaruwa ematunhu eMashonaland Central neMashonaland West vanoti upenyu hwavo hwashanduka kuburikidza nechirongwa chekuchengeta nyuchi chavakadzidziswa nesangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kuchengeta nyuchi kwave kuwanisa huchi hwavanotengesa vachiwana mari
wenamo pamwe nekuvabatsira kudzinga dzimwe mhuka dzesango dzakaita senzou idzo dzaimboparadza zvirimwa zvavo. Vagari ava vanoti vave kuisa mikoko yenyuchi pedyo nedzimba nekumicheto yeminda senzira yekutanda mhuka idzi. Mumwe ari kufara kuti akakwanisa kushandisa nyuchi dziri mumikoko yaakaisa kuminda nepamusha kudzinga mhuka dzaimboparadza zvirimwa zvake ndiva Kelvin Rwambiwa vekunyamakate.
Nyuchi dzinotibatsira kurwisa yatoti human wildlife conflict. Tinogona kuisa apiari yedu pamaentrance corridors andi yemhuka. Mikoko yayo ikangokolonaizwa zvoreva kuti mhuka dziri hadzikwanisi kupfuura nepane nyuchi.
Varwambiwa vanoti pamusoro pekudzinga mhuka, nyuchi dzinoita kuti gore wande nekuda kwekufambisa mukume unenge uri muzvirimwa kana mumaruva dzichiisa mune zvimwe zvirimwa zvavo kana kuti cross pollination.
Nyuchi dzinowedzera pollination again.
Vamusafare Mangezha vanove mugari wekumbire mudunhu remasholani central ndemumwe wevarimi vari kuwana cheuviri kubva mukuchengeta nyuchi. Vanhu vakaita sava Benson Mutakati vekukaribha vanoti vari kurarama nekutengesa uchi asi vanoti havabvumidzwe nemutemo wekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kupedza huchi hwese mumukoko pavanohumora. Mukuru wechirongwa chekuchengetwa kwehuchi mumatunhu madiki ekariba nehurungwe kumashonaland west uye vachishanda nechikoro chepamusoro cheuniversity of zimbabwe vaelmon lomo vanoti kuchengetwa kwenyuchi kunoderedzawo kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe anotungamira chirongwa ichi kumashonaland central vachishanda nerimwe sangano rinoshanda neUNDP varichmond Ziome vanoti vagari vanosvika mazana mashanu vabatsirika nechirongwa chekuchengeta uchi mumatunhu emashonaland west nemashonaland central vachiti vari kuenda nechirongwa ichi kune mamwe matunhu emunyika munguva pfupi iri kutevera.
Vabereki vari kubatsirika pakuwanawo tikavapa mikoko kuti vatraina kuti mikoko ino zvinomanajwa sei zvedhikitini nenyuchi dzinopinda mumikoko vawanawo huchi vawana huchi vachandyawo huchi hunobatsira zvakasiyana siyana.
Mutauri weenvironmental management agency kana kuti EMA mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nhariswa vanokurudzira kuchengetwa kwenyuchi vachiti zvinoitawo kuti vagari vachengetedzewo masango kubva kunjodzi yemoto.
Kuti sango rinoiswa mukoko yenyuchi haritemwe miti, sango rinoiswa mukoko yenyuchi zvakare haritsve, nekuti community vagari vakaona richitsva vanonodzima, nokuti chavanoona mikoko yavo, asi isusu chatinoona kuchengetedzwa kwesango notupukanana twakasiyana siyana tinogaramo.
Vanochengeta nyuchi havakurudzire kushandisa moto pakukohwa huchi hwavo uye vanodzidziswa kushandisa hutsi chete kana kupfeka mbacha dzinodzivirira kurumwa nenyuchi. Varimi vakawanda munyika vasiri pasi pezvirongwa vanonzi vave kupindawo mukuchengeta nyuchi senzira yekuwana nayo cheuviri kunze kwekumirira kutengesa zvemumunda kana mumapindu. Munyika munofungidzirwa kuti mune varimi vari kuchengeta nyuchi zvemhando yepamusoro vanodarika zviuru makumi mashanu kana kuti 50,000. Vanonzi vanonyanyotenga huchi vanowanikwa munyika ndevanogadzira zvidyiwa zvakaita semakeke, vanogadzira mishonga yekunakisa ganda nevhudzi, pamwe nevanogadzira mishonga yekurapa, pamwe nemishonga yebhutsu nekuchenesa mudzimba nezvimwe zvigadzirwa. Asi nyuchi dzinonzi dziri kuderedzwa uwandu hwadzo nemimwe mishonga inonzi iri kushandiswa nevarimi kuti vawane gohwo rakakura inosanganisira yekuuraya tumbuyu, kuuraya sora, yekukudza zvirimwa nemimwe yakadaro. Humwe huchi hunowanikwa munyika hunonzi hunochengeswawo kunze kwenyika. Ethiopia iyo inonzi ndiyo ine huchi hwakawandisa muAfrica ndiyo inonzi inonyanya kutenga huchi kubva kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena. It was a Friday.
Friday, my darling. Was a Friday, seven to pokine.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira achimba nziyo dzechitendero ari kunyanga Joseph Maposa. Joseph anoimba nechikwata cheChariots of Fire. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Ya ichokwadi izvi zviripo ndakabva kubura two singles, one inonzi Musandi Cheme neimwe yacho inonzi Mukaushande.
Makasundwa nei mimi kunyora nziyo idzo dzidzi?
Chakanyanya kundisunda kuti ndinyore dzimbo idzi nokuimba dzimbo idzi ishungu sekushumira shoko raMwari kuburikidza nokuimba. Uchawana kuti mumasongs iwaya mune message yakasimba irimo yeshoko raMwari inosimbisa vatendi neinodzidzisa.
Vari kudzitambira sei veruzhinji umu?
Dzimbonyowani dziri kutambirwa zvakanyanya nevatsigiri, zvakanyanyisa zvandanga ndisingatofungiri, zvokuti nguva nenguva vakasangana nadzo vanenge vachitofona vachitoratidza kutsigira kwakanyanya.
Saka vanoda nziyo itsvaidzi vanodziwana kupi?
Vanoda nziyo dzeditsi vanokwanisa kudziwana paYouTube, vanongonyora kuti Joseph Maposa, dzinobuda papo paYouTube ipapo. Then kwozotiwo vamweni vanenge vachida vanogona kundibata panhamba dzangu dzinoti 0773-911-220.
Takambotaura nemi gore rakapera pamakarova dzana idai payapa. Tingada kuziyawo kuti mawedzera kukura zvakadini semuimbi muchaungomu kubva zvamakatanga kubuda mimhanzi yenyu paStudio 7.
Kubva zvatakaita interview tese paStudio 7 ipapapa munguva yapfuura, namba yevatsigiri iri kuwedzera zvine mutsindo, kwete muZimbabwe chete asi nekune dzimwe nyika kusanganisirawo ana South Africa naana DRC. Vose vatsigiri veikoko vava kundibatawo paWhatsApp pangu vachimbokurukurawo nene maringe nezve mimhanzi yangu.
Mashoko amungapiwo vatsigiri venyu nevateereri nhasi ndeyekuti kudii?
Kuvateereri ndinoti ndinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu, zvinotisimudzirawo isusu kuti tirambe tichinzwawo manyawu ekuramba tichibudisa zvitsva. Theni ndinotizve kune vanokwanisa vanenge vachida kutibatsira, sunungukai mukana uripo vanoda kutibatsira nezvavanazvo kuti basa redu rienderere mberi makasununguka.
Chitipai kamwe chete keHoza Friday kamunoda kuti tibude nako.
Ndingafara chaizvo kana mukapendera chirongwa neso yangu track number 1 yakanzi Musandi Cheme.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Musandi Cheme kubva kuna Joseph Maposa. Uyo aitawo zvakare hurukuru naIvan Zisininga weStudio 7 ari parunhare kunyanga. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru anhasi, tiri kutarisa nezvemusangano wepagore weZanu PF watanga nhasi kuGweru, pamwe nekuramba nhengo yeCCC vaJob Scholar vari muusungwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, tumirai nhamba dzenyu pa 001 202-465-0318. Sezvungwa yedu yapera takaiti tarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbova miriri wezengeza West muparamende vari nhengo yeTriple C vaJob Scala vacharamba vari mujeri rechikurubhi mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti nyaya vari kupomerwa iraswe charamba kutambirwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Taboka Ncube.